Echo,
Tom Tom Sender,
Instrumental,
Random,
B Studio,
Gansom,
Gansom,
Yo, Vukom,
Gansom, Gansom, Gansom,
Solistage,
Gansom,
DMG,
Kofu,
are you ready? ANG,
Kofu,
Kanavandu Makandida, Mariba Kandida, the Garendo Zutenda, the Kunzi Chandida, Chipo, Timi Makandipa, Sakanda Kuda Panditi, Yenda Kumberi, Amumbo Femandi Shiba, Nagogandi Zipa, Eh, Dino Woods, Amumwe Wangu Masida, Kuti, Wona, Vada Kuti Tosera Mzara, Matesa, Atatambi Rambida, Vajuda Kuti Prokesa, Kuti Ponjesa, Chiti Vati Femesa, Vasca Chade Kuti Moresa, Nekuti skiri nenda kuna kwa mwotengesa Makerwisa makatisa Asi, tuti enda jaja, ndakava misa Ndakava kuta misa Kuva, ndava mamisa Kuti, why my da kundi trarisa Jinotiva